Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechita 221 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti zvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezvemari vamutirinwiwe vanoti hurumende haina mari yokupa mapazi ayo kuti aite basa ravo gore rinouya 2023. Munyori mukuru webato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress Vafikile Mbalula vanoti bato ravo harikuwirirani nepfungwa yekuchinja hurumende muZimbabwe. Sangano reZimbabwe Passenger Association rinoti makombi ari pamutemo uye mazupko ari kushayikwa munzvimbo dzakawanda, izvo zviri kukonzera kuti vanhu vakwire michovha isina marezenisi inoisa upenyu hwavo munjodzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari vamutirinwiwe vakaudza paramende kuti hurumende haina mari yokufambisa mabasa mumapazi ayo gore rinouya. Vanwiwe vakataura izvi mushure mekunge nhengo dzeparamende dzaratidza kunyunyuta dzichiti mamwe mapazi ehurumende ari kukwa mari isingakwani kuita basa ravo. Izvi zvinotevera kupa makurukota nenhengo dzeparamende mamiriyoni nemamiriyoni emadhora ekuAmerica yavanotarisirwa kudzorera kuhurumende. Ongororo dzakaitwa neParliamentary Portfolio Committee pamusoro pebhajeti regore rinouya dzakaratidza kuti mapazi ehurumende haana kupiwa migove yakakwana. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi amai Chinai Mutambasere vanoti hazvivashamisi kunzwa kuti vamutirinwiwe vari kuti hurumende haina mari asi ichikwanisa kutengera vamwe vanhu motikari nekupa mari kunhengo dzeparamende nemakurukota ehurumende.
Zvakataurwa navamuturi kuti hurumende haisisina mari yekupa kumapazi ehurumende hazvina kuita zvinhu zvakatishamisa. Tichitarisa mamwe mabhajeti emamwe makore apfuura, taiona isusu kuti mari yavanenge vati ndiyo iri kupiwa kumapazi ehurumende, patinozosvika kupera kwegore haiziriyo mari yavanenge vapiwa. Vanenge vapiwa kana less than 45% yemari inenge yataurwa pakutanga pegore kuti ndo yavachapiwa. So tinototi zvakatonaka kuti vazotibudira pachena kuti hurumende haisisina mari, nekuti zvinhu izvi zvinova zvinhu zvanga zvagara zvichizikanwa, zvinova zvinhu zvanga zvagara zvichioneka kuti hurumende haisisina mari.
Chii chamungati munoda kunyanya kunzwisisa amai Mutambasere?
Takatarisana neizvozvo tinozoda zvakare kunzwisisa kuti ko chii chiri kuitika, mari iri kumboenda kupi. Takambobvunza zvakare muna 2020 IMF yakatipa aya inoti maspecial drawing rights aisvika kuma $650 million, asi pare zvino hatina nzwisiso yekuti mari iyi yakashandiswa kuitei. Navamuturi vakambotaura sekuti vachavaka zvikoro, maboarding school, vakambotaura sekuti pane zvimwe zvichaitika zvichabatsira zvipatara, asi kutaura kuno hatina chatakaona pajekerera kuti ndo chakashandisirwa mari iyi. Zvakare tinenge tichiona kuti mari yatinenge tichinzi tiri kukwereta kune dzimwe nyika inofanira kunge ichiuya ichipinda maprojects akaita sekuti tiri kuwedzera magetsi munyika, tichikurudzira infrastructure yekuhwange, tichikurudzira infrastructure yekukariba. Asi zvakare kusvika nhasi uno hapana chatatichaona chekuti chinoratidza kuti maprojects aya akatangwa akapera. Tinenge tichida futi zvakare kuti tinenge tichitaura isusu kuti pane humwori huri kuitika munyika. Pane mamiliyoni ama miliyoni ari kubiwa. Takaona mari dzakabiwa nenguva yeCovid nema drugs contracts. Tikaona zvakare mari dzaida kushandisirwa renewable energy. But asi hatisi kuona vamutuli vachiteverera mari dzenyika. Hatisi kuona vamutuli vachienda kune vanhu vanozivikanwa kuti vanhu vakatora mari dzenyika. Vachitora mari iyoyo kuti ishandisirwe zvinhu zvinoita kuti nyika iende mberi. Kuti ishandisirwe zvinhu zvinoita kuti vana veZimbabwe vave nekurarama kwakanaka.
Amai Mutambasere, sokuona kwenyu ndezvipi zvikonzero zvinoita kuti Zimbabwe isawana mari sezvatiri kuona?
Chinoita kuti nyika yedu isaita mari inyaya yekuti productivity yedu yadzikira zvisingaiti. Tinoona kuti iko zvinonyangwe mukaka chaiwo tiri kunotenga mukaka kune dzimwe nyika. Tiri kunotenga kana chibage kune dzimwe nyika. Tiri kunotenga wheat kune dzimwe nyika. Tichiratidza kuti kana agriculture yedu zvirimwa zvedu hazvina kumira zvakanaka, asi tinenge tichitaurirwa isusu kuti kune mamiliyoni akanoiswa kucommand agriculture, asi mamiliyoni iwaya hapana chatinoona chakabuda maari. Zvinova zvichiratidza zvakare kuti pane humwori hunenge hwaitika kuti mari iyi ibude muZimbabwe isashandiswa zvainenge yakanangana nazvo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi, amai Chennai Mutambasere, vari parunhare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, vamuturi Mwive vakati hurumende yaisa mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica nemabhiriyoni emari yemunyika kuti ishandiswe nemapurisa gore rinouya. Tatadza, hatina kukwanisa kubata ofisi yavamuturi Mwive kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Nasi chitatu dare High Court richanzwa zvakare chichemo chenengo ya CCC uye varizve mumiriri wezengeza West muParamende vaJobskala chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vasikala vagara mujeri kwemwedzi mitanhatu vachingonyimwa mukana uyu. Nezuro vasikala vakabudisa gwaro remashoko eChristmas vachiudza zvizvarwa zveZimbabwe nemhuri yavo kuti havasi kuzochinja mafungiro avo, vachiti zvakare vazere nerudo kunyange hazvo vari mujere. Vasikala vakakurudzira mudzimai wavo nevana vavo kuti vashinge kunyange havo ivo vasipo. Vachangosarudzwa semunyori mukuru webato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress vaFikile Mbalula nezuro vakatsamwisa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe mushure mekunge vati bato ravo hariwirirani nepfungwa yekuchinja hurumende muZimbabwe. Vachitaura pamusangano weCongress yebato ravo, vaMbalula vanonzi vakati vachawedzera kubatsira kwavo Zimbabwe kuti vaone kuti yabuda mumadhaka mairi mune zveupfumi pamwe nekumisa kurasikirwa nevashandi vane hunyanzvi kuri kuitika pari zvino. Vakatiwo zvirango zvinonzi neZimbabwe yakatemerwa nenyika dzekumavirira zvinofanirwa kubviswa. Panyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kutizira munyika yavo yeSouth Africa zvichitsvaga mafuro manyoro, vaMbalula vakati zvinoratidza kuti pane zvisina kumira zvakanaka munyika yazvo. Asi vanongorora nezvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo munyaradzi Mukonza vanoti harisi basa renyika dzekunze kana mapato ekune dzimwe nyika kusarudza anofanirwa kutungamira Zimbabwe, asi kuti vana veZimbabwe ndivo vanoziva zvavanoda. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chatinoda kuti titambire isusu sevana veZimbabwe ndechekuti minduro kana kuti hatikati masolutions ematambudziko enyika yedu tinofana kufunga tichiziva kuti anofana kubva muZimbabwe chaimo. Vekunze ava tikada kunyanya kuvatarisira tinogara takagumbuka nekuda kwekuti dambudziko reZimbabwe rane makore richiitika ende tinoziva zvanga zvichiitika kumashure uko tinorangarira vatavo mbeki vakamboedza kupindira neyavaiti acquired diplomacy yakakonzera sakunyunyuta kuvana veZimbabwe vakawanda vazuma vakauyawo vakaedza kupindira iye zvinezvi taana vaRamaphosa tiri kunzwa mashoko ari kubuda kubva kuna vambalula havasi kugona kuita mutongi gava maenzanisa akanyatsokwana nokuda kwekuti vagara vatori nedivi ravainaro saka kuti titarisire kuti mapato akadaro angazogona kuti basira kunyatsogadzirisa matambudziko emuZimbabwe ayo anofungidzirwa nevakawanda kuti ari kukonzereswa nebato reZANU-PF hazvisi zvinhu zvandinotarisira ini
izvo zviri kuitwa navambalula hakusi kupindira here mune zvematongerwo enyika eimwe nyika
hongu neimwe nzira takatarisa tingangoti zvinenge zvinoratidza kupindira mune zvematongerwo enyika mune imwe nyika nekuda kwekuti hazvifani kubva kuna vambalula kuti ndiani angatonge Zimbabwe hazvifani kubva kune rimwe bato rekunze kuti achazotonga Zimbabwe ndiani zvinofanira kubva kuzvido zvevana veZimbabwe izvo zvinozadzikiswa pavanoenda kunoita sarudzo yavo ende tiri kuzva kuti sarudzo iri kuteera ndeyemuna 2023 saka ipapo ndo panofanira kuzivikanwa kuti angatonge Zimbabwe ndiani kwete zvekuti vamwe vekunzi vanotaura kuti akati hafani kutonga akati ndiye anofanira kutonga chingatotaurwa nebato rakaita sereANC ndechekuti vakagadzirira kushanda nehurumende kana kuti nebato rinenge rasarudzwa nevana veZimbabwe kuti ritonge munyika imomo hongu pane kakupotseka pamashoko avakabudisa iwayo
iwo matambudziko ari muZimbabwe angagadziriswa sei Professor Mkonzo
sekutaura kwanamboita
minduro yematambudziko eZimbabwe iri muvana veZimbabwe nokudaro yandinofunga kuti ingaita minduro iri pedyo ndeyekuti 2023 vana veZimbabwe vari kupuwa mukana wekuti vanoita sarudzo yavo zviri kuda kuti vana veZimbabwe kana vafunga kuti pane dambudziko ravo pabato riri kuti vatonga izvozvi voenda vonovhoterawo vamwe vasirivo vari kuvatonga izvozvi ndo patori ne yandingafunge sekuti ingaita solution yematambudziko ari muZimbabwe panguva ino kuramba tichitarira kuti vekunze vangatibatsira hezvo onai atova makore anodarika makumi maviri
avo vanga vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo munyaradzi Ricky Mkonza vari parunhare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Panguva iyo veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vachengetedze upenyu hwavo kubva kunjodzi dzemumugwagwa pazororo rekisimisi mutungamiri wesangano repassenger association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti vafambi vazhinji vemuguta reHarare vari kutarisana nematambudziko ekuwana zvekufambisa sezvo makombi ari pamutemo uye nemazupko ari kushaikwa munzvimbo dzakawanda izvo zviri kukonzera kuti vanhu vakwire michovha isina maresidensi inoisa upenyu hwavo munjodzi vaGoliath vanoti dambudziko rekushayikwa kwemazupko ratekeshera panguva ino izvo zvakaita kuti sangano ravo riedze kunzwa chikonzero kubva kukambani iyi asi havana kubudirira ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganyana uye navaGoliath nezvenyaya iyi
Kutare Harare rechini rakatarisana nematambudziko etransporti zvikuru. Kana chiona misha inogara veruzhinji yakawandisisa. Takatarisa kumabvezuva vanhu vari kunetseka zvifambiso zvikuru vanhu ndo vari kushandisa mota dzakafanana nezvipipipi mota dzatinoti dzinonzi magofasta idzo mota idzodzo dzatinoti dzine njozi apa tiri kukurudzira vanhu kuti vange vachikwira mapublic service vehicle anafana ni mabazi ni michova kune nzvimbo dzakawanda dzisisa svike mota dzinotakura veruzhinji nekuda kwedambudziko rekushata kwaita mugwagwa uye zvakare zvishambiso zvacho zvishoma zvikuru tikuona kuti kambani zupo zvakare kwaimbotakura yakabvisa mabhazi nzvimbo dzakawanda nekuda kwechikonzero chemafuta edzimotokari nezvimwe zvakadaro
sangano renyu rakamboedza here kuti ritaure nevaridzi vemabhazi aya emazupo uyezve vakati chii
takamboedza kuda kubata mukuru wezvekufambiswa kwebasa chief executive wezupo vamadangwe kuti tinzwei kuti vakamira sei tine dambudziko gurisa rezvifambiso muguta reHarare kuda kwekuvakwa kwakuitwa amwe marokesheni vamwe vanosisirwa kukura nekwavanogara zvinozoita kuti vange vachishandisa michovha yakawanda kuti vange vachisvika kubasa
kurudziro yenyu ndeyei
chikungokurudziro kuti dai maoperators vange vachiiso mabhazi nemichovha kusini nzvimbo dzisina mabhazi chovha kuti vanhu vange vachibatsirwa tikungoona vanhu vazhinji vari mumarori takatarisa nzvimbo dzakafanana nana White House ndingangoti flyroad ngedzimo dzakawanda kunana chitungidzowo kunotione dambudziko rezvifambiso zvikuru takatarisawo futi kuti motikari dzimwe dzacho dziri kushandiswa hadzikodzere kunge dzichitakura vanhu mota dzemakombi nemamwe mabhazi ndozvo zvimwe zvinhu zvakatarisana nevafambi
avo vange vari mutungamiri wesangano repassenger association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kuHarare namafulas muhlanganya uye westudio 7 tatadza kubata kambani yezupco kuti tinzwe diyi ravo sezvo nhare dzavo dzange dzisingadavirwi vanorarama nekutengesa mumisika vanoti vanofara nemashoko emunyori webazi rematunhu nebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti ekuti musika mukuru wemuHarare mupedzanhamo uchavhurwa kisimusi isati yasvika izvi zvinotevera kushanya kwakaitwa nevakuru vakuru vemapazi eNational Housing and Social Amenities, relocal government nerezveutano pamwe nevakuru vemukanzuru iHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai.
Nyaya iyi yakataurika sezvamuri kutaurawo last week takainzwa kunzi pane mameetings akaitwa mucabinet pakaitwa wirano yekuti mupedzanhamo ngaivhurwe izvo tinozvitambira nekuti kuti tikwanise kuita mabasa edu zvakanaka kuti tideredze kuti kumhanyidzano katinoona kuri kuitika mupedzanhamo ikavhurwa zvinogona kuderedza izvozvo asi chatisingabvumirani nazvo ndechekuti mupedzanhamo ivhurwe asi ichiramba iri mumaoko evanhu vari kuita korapshini vaya vatingati masebaro tiri kuzviramba nokuti ndo zvakakonzesa maproblems atanga tinawo kare saka kana tisati tabvisa vanhu ivavo hationi chikonzero chekuti ivhurwe ngaivhurwe taane purani yekuti isusu semavhenda tinobhadhara sei kukanzuro tinoda kuti mari yedu iende kukanzuro because tinoziva kuti mari yedu ikaenda kukanzuro ndo zvinobatsira kuti ivhen patinoshandira pavako pakanaka pane shelta pane mvura pane matoilet kati kana zvisa kumaindividuals kuvanhu vavo imari inenge ichibudiwa ichingotyiwa saka yes kuvhurwa tinotambira asi ngataivava neurongwa hwekuti zvinofambisa sei kuti pasave necorruption
vawadzai ivo vehurumende vari kuti uwane mupedzanhamo wakanga usina kuvharwa nenyaya dzemhirizhonga wakanga wavharwa nenyaya dzecovid-19
tinozviziva kuti pamupedzanhamo panga pane matambudziko akawanda munhu nemunhu anogona kungotora bandi raanoda kuti ari kuzoona sei but tose tinoziziva kuti panga pana maproblems akawanda and nhaurirano dzekuti tozogadziswa sei takaitwa pakawanda asi takabuda hapana saka tiri kuti nhau dhati yanga yagara yakatozazazai ngatigadzisa ese maproblems aya hatinoziva aripo hatirege kuda kuwandana kuti hanzi dambudziko remasiti dzarongu ranga riripo ranga riripo tinoziziva kuti nyaya yepoliticization kunzi kana uri webato iri kana kuti kana usiri webato iri haupinde tinozviziva zvanga zviriko ngazvigadzirise se tonatokuvhura tokushandira pedu zvakanaka kana tinatokuziva kuti ini ndiri kushandira apa ezo yangu iri apa zvinobhadhara so zvichifamba zvakanaka
ndotarisawo kuti saka kuri kunzi wabudirira kuvhurwa zuva rechristmas risati rasvika kwatosara mazuva mashoma shomaka apa munoona zvichizobatsira here vanotengesa kuitawo marecovery gore risati rapera iri.
Mpedza nano pane bhizinesi rakakura mugomo wangu. Zvinoto batira chaizvo ende tinotokurudzira kuti Mpedza nano mupfuwa. Kuti hatidi kuzvirwe pasina kugadziriswa matambudziko atinoziva anga ari pokare. Ngapave netransparensi pakupiwa kuritical kuti anoshandira kombi yayo. Tinoda zvigadziriso izvozvo. Tose tinofara tinowombera kuti yakuvhurwa Mpedza nano asi yatisavhurwa tichitereka kuti mamwe maproblemu akawanda atinogona kutiranika nawo kuti tigadziriswa izvozvo.
Munoona sekuti zvii zvingaitwa kuti matambudziko amuri kutaura yagadziriswe uvhurwe zvamunoona kuti zvinofamba zvakanaka.
Panongodiwa chata yekuti maketi iyi tange ichioperata so handiti kasi chata kungotaura zvidya zvekuti vanenge vachimaneja maketi ndianani kana vachitora mari marets mavenda mainfomal traders vanonyatora sei marets aya ngaawirirane ngaasava anodisaidwa nemunhu wani ngaawirirane vanhu vachionesana kuti nemamirira taita upfumi hwedu tikabhadharisana $5 tikabhadharisana $0.50 tinobuda so that vanhu vose vanenge vachiwirira zvikadaro tinoona pasina maproblems pamberi.
Avo vange vari mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti mapurisa eZimbabwe Republic Police paBidebridge akabata motikari dzebato rinopikisa Referee Zimbabwe Congress dzakanyorwa kurudziro yekuvhotera mutungamiri webato iri vaJoseph Busha. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti motikari idzi dzakachengetwa neCustoms and Excise paBidebridge sezvo pachiita sekuti mapepa adzo haana kumira zvakanaka. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Makadiko ikoko studio ini mbuya mberi ndoda kutaura nemazwa andiri kuona achibuda paTwitter apa anotaurwa nezvezvanhu nevezvanhu vari kuti vanoda kuticha misafe wavadyira chii chavo kepiri ndiri kuda kuti iwe tamisa imbosuduruka muZimbabwe ibvamo vasare vaone kuti iko kana iwe ukambosuduruka ukaenda kune dzimwe nyika kuda vanhu vachavada here vati hapana achamboida zvanhu kana umwe chete vangatouraya zvavo munhu vachimuurayira mahara hapana achambomuda kana mumwe kana one.
Ndinoda hangu kungobvunzavo kuti Zimbabwe yedu ichakasununguka yakasununguka here kana kuti haisati, kana zvizvarwa zveZimbabwe zvichine tsika yekuti kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe pasi naye vakatotsunga nemwoyo wozoti pasina chamisa kutobuda nezvivhidhiyo vachitoimbirira kuti chamisa afe. Ha, zvakaoma. Tinosvikepi kunaye vana veZimbabwe tichidai tinosvikepi? Hakuna kwatiri kuenda zvikana zvakadai. Ndatenda hangu.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, kwazwai vashambarari veStudio 7. Ndange ndichimbofunga zvangu muudzamu hwepfungwa nendangariro dzekurumbidza Kristu kuti vanhu vakararama makore 150 years ago vese havasisiko, vese vakafa. Saka iye zvinei zvingatizivei vana veZimbabwe kuti 150 years to come tese tinenge tafa. Seiko tichiitirana utsinye vanhu veZanu? Seiko mechiita utsinye kuvana veZimbabwe vana vateterera? Vana veZimbabwe vari matima navose vadzokewo kunyika yechipikirwa, nyika yeZimbabwe kuivhuravo vanogara nemufaro nerugare. Ngatidzamisise ndangariro tichike Mwari. Ndatenda.
Oh, paStudio 7, hello paStudio 7. Ini hangu ndoda kungotaura nemapresident muAfrika. Mapresident muAfrika kuti tinongonzi achingoti iko masanction ngabviswe. Vanodivo kuudza vana vamunangagwa kuti vana vamunangagwa musasunga vanhu vasina mhosva, musauraya vanhu vasina mhosva. imusaita uori musaba goride tinozvati vanoita kuba goride vala pana zvavi kubva kumukaradzi kupi my central bindura shamva vari kuba mari vanata gwirei and it's a pity kuti dzati menika munhu wesangano re 7th day Adventist patanita uori anojinzana nevanhu vemhondi ndiita kuya zvekuna fikile mbalula muudzai zvamupi hatina basa nazvo kuti vanhu munojinzana nezvamupi efisusi asi kuti tinoda kuti isusu muudze zvamupi kuti ngairege imbotibvunzai isusu vane Zimbabwe vanezvipa kuti tinoti kudiri pamusoro pezanupiefu kwete kuti munoda kuzvidzidzana nezanupiefu zanupiefu inopota vanhu inoba mari I think vanafikile mbalula vekusouth africa imini munodyawo muchiba goridhe redu imini nyika that's why muchida kuti zanupiefu irambiri pachigaro
mutauri wabva kutaura apa nhasi imini ndinomuganhura kana achitaura kuti mushandi unokwereta kumushandidzi wake kushandi kukwereta kwemushandi haukwereti nekunzi ndine avharaji yemari yakati yendinokukweretesa iwewe ini ndega nedambudziko rangu ndii ndinoenda kumushandirwi wangu ndomukwereta sezvandinoda haikona kutumwa uku pane zvinotsvagwa nehurumende seka request oku zvazvisingaitiki towards election zvaakuitika ndo zvinorwadziwa nazvo mhuri yezimbabwe plus izvezvizvi vakangomanikidzira kuti ndiri kukweretesa mari yakati kune mamp yakati kune maministers yakati kune vakati ko kana mp uriye wanga uchidai yapuwa minista amuoni kuti ipapo pakatoshata zvisingaiti pakatoshatisa ongororai zvinhu muchitarira muone kuti chinangwa chinopopotera vana vezimbabwe chii izvo vekuzvipatara hakuna mushonga imongaamba nekudhiclara kuti ndiri kuda kukweretesa vanhu
ndaide kuyeuchidza varume avo vataitaura vaviri avo umwe ataura nenyaya yemaloni akapihwe mamps nemaministers bhengi ngarivape maloni kwete hurumende hurumende kana yava kupa vanhu mari idzodzoko isusu kei nokuti tese tiri vashandi vehurumende nokuti tinobvisa mutero paying taxes tiisu tinofanira kunge tichionekwa kuti muzvipatara muzvikoro kupi kwese kune masocial services taawana zvino kana zvozinga zvipiwo efew vichipuhwa nemasolar panels nokuti hakuna magetsi koiweke haudi here iwe unoaita nei pamwe hako unopuhwawo mari iyoyo ndouya ndozotaurawo mukoma ataura nenyaya yemasanctions zviri kuitirwa iwe kuti wanisai vanhu zvavanofanirwe kuwana kuti vanhu vasununguke kutaura matauriro uri kuita awo unoaita here pazbc uchitaura zvauri kutaura izvozvo kana kuti tiite mukana wekuti ushoropodze hurumende kana ushoropodze mutungamiriri kune mutemo unoti unosungwa idhemokirasi iyoyo aiwaka asi svinurawo hauzvioni here kuti iwewe ndiwo uri kushaya vari kuwana vari kuwana mari dzavari kuwana idzodzo ndiwo dzako iwe neni ndiwo mari dzemaresources enyika ino hakuna kwavakawana mari iyoyo unotaura kuti vanhu pavakabve kuhondo takauya nemari takawana mari kairi muno munyika medu ndo patinofanira kuiwana saka tese ngatikamurirane ndozvo zvakarwirwa ngwarawo hama yangu ngwarawo uitewo zvinoita vana vari kuenda kuzvipatara vachienda kuna ana china kupi iwewo kuti ubude munyika muno mukuende pasouth africa unosvika vachizi buda muno endewa kunyika kwako uwana masocial services ikoko zvinova chokwadi izvozvo
ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko achris gande nenhau dzeisindebele